chekwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Cranbourne Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoinzi makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoinzi mapfumbamwe pamusoro peChicken Inn iyo yarovawo Triangle 1-0 nhasi masikati zvekare. Muraridzi weFC Platinum Nomeni Mapedza ari kufara nekutora kwavaita mukombe wePremier Soccer League kwekateverana kechina.
Ya zvinofadza, ino takashanda zvakanaka gore rino iri kubva kune vakuru vedu vetimu isusu makoach nemaplayers nemasupporters edu. I think takanga takabatana tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka tinokwanisa kuti timwe chiwina mukombe wePSL League title.
Asi Mapedza aramba kutaura nezvekutamba kwavo muCup Champions League zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Ndozvinongotaura kanyika yese ka, saka kuti inini ndizonzi ndapane zvondazotaura kuti zvazvazoitikirei. Handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino handikwanisi kupindura mubvunzo wakadaro.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Manager wevatambi venhabvu George Leder ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemaWarriors kubva kuvadiki kumaunder 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisi kukwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peDynamos neCapes United muNational Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese, asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Dimisani Mpofu uyo aimbotambira Capes United anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru, asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi: ZPC Kariba 3 Rentals 1, Harare City 3 Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 5 Wawa 0, Black Rhinos 0 Blue City 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.